Takatongozoona inda yakatoonekwa yakutongotsva sari manheru zvekumapasipo. Asi yaonekwa kudaro takangofungidzira kuziva kuti inhau dzacho nekuti kumusangano kwatinoenda kupeople first tinombosangana tichiklashana nevanhu vezanupf. Tiri kunyanya kususpekta ikaone kuti last time vakatomboya pamiting yataita kwachipitiri mayuti tatakabhuka hedu porisi iripo vakatomboya vachida kuvhiringidza vakazotadziswa neporisi iyo mayuti ezanupf. Saka zvinhu zvavanenge vachitaura kuti mumusangano mavo isusu tinizokaita information yacho kuti ndo zvavari kutaura. Saka painisa nguva yataraita kuotari kodhineta ndiani pamusoro vako yakachiiosa miting ipo vakanzwa nekuziva zvese izvozvo. Saka usikuvako ndiyo.
Asi muri kumbosangana here nevamwe vamunofungira kuti ndo vakakuparadzirai misha?
Pakufamba kwatirikuita tingatisane zero vamwe vacho takaona pataibva paporisi paripoti vaiteera mumashure metu vachida kunzwa kuti pari kunzi chii kana kuti pari kutaurwa nezvei. Vachipikana pese mumashopu matapinda vaiteera vachida kunzwa nekuziva kuti zvamira sei. Saka ndo vamwe vachati kuti mafasitera.
Zvii zvakaparara muimba imomo?
Mine midziyo yechikadzi makicheni yuniti nemapletsi nechikafu ye25 kg ndeu yanga irimo nechimwe chibage chekugaisa chekudya sadza nemagumbeze nedzimwe mbatya dzevana nemadhoo akaparara iyenda yacho yakatoparara zvoti toda kutotangidzwa urunovhetwa.
Makanga musina kurara vanhu here mba?
Hamusiyo nema musina munhu akarara. Muvanga vangombochinja pekurara vabuda mumba sezvo mumba mamusisina vanhu vangu vafamba vasara vanhu vararimeea.
Bato renyu reZimbabwe People First riri kukubatsiraiwo sei padambudziko ramakawirwa naro iri?
Sofa nemaudzi ratakavaita vari kubatsira zvinofadza zvakanaka zvekuti kana vamwewo vavakidzani nevanosapota vari kuona kuti pane gwara rakajeka rakasununguka.